mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 14 Mbira 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu munyika vachiri kutambura zvakanyanya, kunyange hazvo World Bank richiti upfumi hwenyika hwakakwira gore rapera. Nyanji munyaya dzesarudzo zvinoti hapana mutemo unorambidza mapato maviri ane zita rimwe chete kuti akwikwidze musarudzo. Dare remuAmerica reSupreme Court rarambidza hurumende kuranga makambani makuru ane vashandi vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi kubva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe 7 vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana matanhatu ane makumi mashanu neumwe 651 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi maviri nevaviri 5,222, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nevashanu zvine makumi masere nevana 225,084. Kusvika kupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi matanhatu ane vasere 4,192,768. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane gumi nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevasere 3,216,258. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi maviri nechimwe zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nevashanu 21,565. Hurumende inoti ino urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti vanhu munyika vachiri kutambura zvakanyanya, kunyange hazvo banga reWorld Bank rabudisa mashoko ekuti upfumi hwenyika hwakakwira nezvikamu zvishanu nechigaa chimwe chete kubva muzana kana kuti 55.1% gore rapera. Banga iri rinoti izvi zvakakonzerwa nekunaya zvakanaka kwemvura zvakapa kuti nyika ive negoho rakanaka. Gurukota rezvemari vamutori Ncube vanoti nyika iri mugwara. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamoyo.
Tingatarisa gore rakapera takawana mvura yakanaka. Vakawanda vanogona kuva vakatokohwa zvakanakisisa chaizvo. Zvinoreva kuti kuagriculture zvinhu zvinenge zvakafamba zvakanaka. Agriculture inokontributa zvekare kune kumanufacturing. Zvinoreva kuti pane mapositives anogona kuva akaoneka kumanufacturing. Asi izvozvo kana tichitarisa patange tiri tiri kubva pasi irecovery.
Munorevei apa vamwe mungatsanangura.
Hatingati igrowth ichibva papositive. Igrowth ichibva panegative. Zvinoreva kuti tichiri pasi hatisati tasimuka zvedu. Saka ma benefits anobva pamvura yakanaka kana kuti gore rakanaka remvura anogona kuva asati asvika kune vanhu vakati wandei. For instance, tingatarisa nyaya yemavasa.
Zvinhu zvakamira sei kumabasa?
Ma statistics anogona kuratidza kuti takava nemvura yakanaka kana agriculture season yakatonaka chaizvo. Asi mabasa mangani akazowanika. Tingatarisa upenyu hwevanhu unenge wakamira sei. Saka pane growth tingati inenge isingavasiri munhu zvake ari pasi, isingakwanisi kuti tingati vanhu vanobenefita kune izvozvo. Saka tinofanira kuva tiri very careful kana tichitaura nenyaya yegrowth yemuZimbabwe kuti tiri kureva chii. Igrowth chichibva papi pacho.
Asi muchitarisawo neongororo dzamunenge muchiita, zvinhu zvakamira sei kune veruzhinji?
Maonero edu ndeyekuti vanhu vakawanda ruzhinji ruchiri kutambura kuwana mari chaiyo kumabasa. Mabasa acho hapana, amuri hasati dzawedzera kudya chikafu. Vamwe vanowana chikafu kamwe chete pazuva. Asi mastatistics anogona kungotaura zvimwe zvisiri izvo zvinowanika nevanhu. Tingatarisa maprizes emuZimbabwe. Nezviri kutaura kuti inflation yastabiliza kana yadzikira gore rakapera.
Zvakamira sei muzvitoro?
Kumashops vanhu vari kuwana zvakati siyanei nezvinenge zvichitaurwa nemastatistics. Saka growth iyoyo igrowth zvayo, asi haisati yareva chinhu kune vanhu vakati wandei.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanji munyaya dzesarudzo dzinoti hapana mutemo unopa Zimbabwe Electoral Commission kuramba kutambira mapato maviri ane zita rimwe chete kuti akwikwidze musarudzo kunyange hazvo zvichizviringa vanhu vanovhota. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aya anotevera danho rakatorwa neMDCT iro rakatonyorera Zimbabwe Electoral Commission richiti ndiro richange richishandisa zita rekuti MDC Alliance musarudzo. Sachigaro weZimbabwe Election Support Network SNI vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti pasi pemutemo weElectoral Act zvinogoneka kuti mapato maviri akukwidzisa rudzo achishandisa zita rimwe chete asi vachishandisa micherechedzo yakasiyana. Asi vaMakoni vanoti izvi zvinogona kuvhiringa vavhoti.
Zvichange zvichivhiringa anenge aenda ballot box kuti avhote kuti azive kuti ari kuvhotera bato chairo here. Taonawo zvakare kuti vamwe vari kuda kukwikwidza musarudzo izi vatotanga zvakare kutotiratidza mipikicha yemacampaign materials avo anoratidzawo zvakare kuti vari kupinda musarudzo izi vakamirira MDC Alliance. Zvinokanganisa zvikuru avaroda kuvhota nokuti vanobva vakonfuzika havazozive kuti vanoda kuvhotera bato ripi.
VaMakoni vatiwo sezesini vanokatyamadzwa kuti MDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora iyo yakadzingisa vamwe vatungamiriri mudare reNational Assembly pamwe nemumakanzuro akasiyana-siyana vachipomerwa mhosva yekuzviti nhengo dzeMDC Alliance yava kudzokera zvakare kusarudzo ichishandisa zita rimwe chete.
Kanga tikanganisei ndechekuti takatarisa kuti maby-elections aya ari kuitwa pamusana pemarecalls akaitwa muna 2020 nemuna 2021. Zvino marecalls aya akaitwa nokuti MDCT yaiti iyo avo vakaramba vari kualliance vakazvidzinga kubva muMDCT. Ndo reason yakapuwa paitwa marecalls. Zvorevaizvo kuti kana MDCT yakuti yakupinda zvakare musarudzo idzi ichizviti EMDC Alliance zvakumborevei zvakare. Panga pane rizenere yokuti paitwe marecalls iwawo kana chizoparticipate muma elections aya yakamirira MDC Alliance.
Vamakoni vati vanokurudzira kuti Zimbabwe Electoral Commission inyose mapato nemazita awo kuitira kudzivirira dambudziko rakadai. Mutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirwa navachamisa vaOstalo Siziva varamba kutaura nezvenyaya yezita iyi vachiti titaure nemutauriri webato iri muzvare Fadzai Mahere avo vanga vasingapinduri nhare mbozha yavo. Vachitaura pamusangano wavakaita nevatori venhau muHarare vamonzora vakati ndo varidzire zita rekuti MDC Alliance uye ndiro zita ravachashandisa musarudzo.
Zita ratinge tichishandisa kumabaielections sokutaura kwandaita tiri kushandisa MDC Alliance inova mubatanidzwa wemapolitical parties anova manomwe 7 akapinda muelection ya 2018. Takaita musangano nemamwe mapato iwayo tikawirirana kuti masita anga akabatwa neMDCT anongokwikwidzwa nenhengo dzeMDC. Mamwe mapatowo semuenzaniso tine masita ePDP anokwikwidzwa nenhengo dzePDP. Pato riri kuzviti MDC Alliance raka richitoba zita redu. Isusu tiri MDC Alliance yakafomwa musi wa5 August 2017 pane gwaro racho rakatosainwa navatsvangirai. Ndiyo MDC Alliance yatotaura iyoyo. Kana paina muda kushandisa zita iroro havabvumirwi kushandisa zita iroro nokuti izita redu, izita ratakasirwa nababa Tsvangirai, izita ratakashandisa pamaelections.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika nesarudzo vaSidix Muradzikwa vatiwo vanoona sekuti pari kuitwa shayisano pamapato maviri aya senzira yekuvhiringa vavhoti.
Vachamisa hapana kana chinhu chimwe chete chinovamisa kana kuvakonesa kukupidza mabai elections atakatarisana nawo vachishandisa zita rekuti MDC Alliance sezvo rava bato ravakaronga zviri pamutemo. Hausisiri mubatanidzwa wemapato uyo vamonzorwa vanoti vane simba ravakapuwa kumatare edzimhosva. Vachamisa vakaronga bato iri mumashure mesarudzo dza2018 vakaenda kucongress. Saka MDC Alliance rakazova bato hausisiri mubatanidzwa uyo vamonzorwa vanoti vane simba pariri. Asi vachamisa semaonera andinoita vakaenda kumabaya elections vachishandisa zita rekuti MDC Alliance vamonzera vakashandisawo zita iroro zvakare. Zvinhu zvinogona kuvhiringa vatsigiri vava neusonichamisa.
Vachibvunzwa kuti vachanyorisa here mapata yaari maviri nezita rimwe chete, mutauriri weZEC Amai Letitia Kazembe vaudza Studio 7 kuti vange vari pamusangano kuVictoria Falls vakati titumire mibvunzo yedu iyo vati vachapindura kana vawana mukana wokuita izvi. Asi pataenda pamhepo vanga vasati vatipa mhinduro yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Gumi nenhanhatu dzesangano revarairidzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS dzakasungwa nemusi wechitatu dziri kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi uye kuda kukonzera mhirizhonga. Nhengo idzi varume vapfumbamwe nemadzimai manomwe vakasungwa mushure mekuratidzira vachinyunyuta nezvemihoro yevarairidzi yavanoti haina chaishatenga. Munyori wesangano reATUS vaRobson Chere vanoti vasungwa ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa sezvo bumbiro remutemo richipa mvumo yekuungana nekuratidzira murunyararo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaChere.
Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzakasungwa dzichirimo mukati metorongo magweta aswera achimhanya mhanya zvikuru ariko kuHarare Central Police Station. Apo panga pasati paane mhosva yavanga vari kupomerwa. Vazenge vazowanirwa mhosva mukuwira kwezuva. Apo vanzi mhosva yavo ndeyekuungana nechikonzero chekuda kukonzeresa mhirizhonga pamwe chete nekusakadzikana munyika. Saka tiri kutarisira kuti nhasi vanga vangoerekana vachipinda mumatare edzimhosva sezvo mutemo usingabvumire kuti vanhu vange vachipedza mazuva anodarika maviri vari mukati metorongo.
Iwo wasungwa wari kutambira here mhosva yavari kupomerwa iyi?
Wasungwa wari kutambira mhosva yavari kupomerwa nekuti vasungwa varairidzi uye zvese zvavaita zviri pamutemo maererano nebumbiro redu renyika ino yemuZimbabwe remutemo rekuti kana vashati vachinyuta vanokodzerwa kunge vachiratidzira pamusoro pezviito zvavo apa zvinova zvinhu zviri pamutemo saka hakuna mhosva yavari kutambira nekuti vanhu vairatidzira vachigunun'una maererano nemihoro yavari kupiwa iyo yakangofanana nemitero yembwa tiri kuva tichitironi mihoro inofanira kuitambirwa nevarairidzi kana kuti vashandi inofanira kunge iri mihoro inobatika mihoro inoitawo kuti vashandi vange vachiraramisa mhuri dzavo saka haisi mhosva iyoyo uye havasi kutoigamuchira zvamushure.
Chiitiko ichi chinokudzoserai zvakadii shure sesangano?
Chiitiko ichi isu sesangano tiri kuona chaiswa nehurumende isina kuti igadzirise nhunha dzedu dzatinadzo asi hatingadzidzoseresa kumashure nekuti isu sesangano zvaitika izvi zvavanika zvichatigumbura zvakanyanyisa zvekuti nyaya dzemuhoro dzikange dzisina kugadziriswa isu tava kutoenderera mberi takutotora danho iri kuenderera pamberi zvakanyanya neratidziro iyi apa takanga taita ratidziro iyi muno muguta reHarare apo paike pachitaurwa nyaya yemuhoro asi iko zvinozvi takutoita kuti nyaya inge ichitekechera kumatunhu ose maprovinsi ese emuZimbabwe nhengo dzedu dzichange dzichiratidzira kusvika nyaya iyi ichinge yagadziriswa zvaitwa nehurumende zvekusada kuti igadzirise nhunha dzedu yonge yoshungurudza kurova nekusunga nhengo dzedu zvatigumburisa zvikuru zvekuti tava kutoita danho rekuti tinge tichiratidzira nyika yese kuti nhunha dzedu dzinge dzichigadziriswa.
Tinonzwa kuti kune vamwe vakakuwara pavasungwa ivava vakamira sei vakakwanisa here kuwana rubatsiro?
Tine madhokotera akakwanisa kunge achiongorora vamwe vakakuwara uyezve magweta edu anga achitotengera mishonga kune vamwe vari kurwara vari mukati metorongo umomo zvekare saka tinotarisirawo yekuti pataita nyaya yekumatare vakakwanisa kunge vapiwa kubhadhariswa mari yechibatsiro kuti vabude kunze vachizoenda kuzvipatara kunge vange vachinorapwa zvakanyanya.
Munyori kwesangano reATUS vaRobson Chere vari parunare kuGoromonzi naJonga Kandemiri weStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday, Zimbabwe Electoral Commission yakazivisa nezviro kuti vanhu vayakanyoresa kuti vakwanise kuvhota kekutanga gore rino havasi kuzoiswa mugwaro revavhoti nekukurumidza. Izvi zvinonzi nevamwe ndechimwe chiratidzo chekuti ZEC iri kuda kutadzisa vanhu ava kuvhota vachishandisa gwaro revakanyoresa kuvhota. MuNewsday makare mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanoramwa nevanhu vana vapakasarudza kuve vamiriri vavo musarudzo dzemabai elections dzemusi wa26 kurume. Vamiriri vana ava vanoti amai Dorcas Nyoni veward 19 muMagwegwe vaimbova kanzura amai Shila Musonda naamai Eni Nyati vose vemakokova ward 8 naamai Sibusisiwe Adams vemupopoma ward 9 vakanyora tsamba kubato reMDCT vachiti mazita avo abviswe pamazita evachakwikwidza vachiti vanotsigira amai Tokozani Kupe. Financial Gazette rinoti kudzingwa kwezvizvarwa zveZimbabwe kuri kuitwa nehurumende yeSouth Africa kuchakanganisa zvinhu muZimbabwe sezvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa izvo zvinonzi zvinopfuura miriyoni imwe chete zvichitumira mari zhinji kumusha kuZimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwazwai vashamarara, ini ndini Mr. Mutendamaro. Chinhuwa ndinokuda kutotaura pamusoro peunozi taungana ndoro weprimary and secondary education nhau iripo yaari kuchemba isiti amoga Madrid ruwa tisha so Zimbabwe inongo tukutanga kwe gore zvinhu zvinezvisina kumire zvakanaka pazvanga zvakanaka isaimbo chema chemo matisha chiti zvinhu hazvina kutimirire zvakanaka iyo chitunza anhu akasimba kumirira kodzero dzevana iwo mari asina hazvina zvinobatsira ende uyewo munhu akaita seuyo ndasatora pasitudio pindai maticha anotungamirira acho ari pasi ari anda iye mutaure nawoyo atipe atizivise mamirire ezvakaita muzvikoro nemaererano nemari dzavo dzavanotambira ari kufara nadzo iye nekuti iye mukuru kwaunotungamirira ndodambudziko rine vanhu vetinoti vatungamiri munhu akati mutungamiri unenge ngoti zvakanaka chero pakanyamboita anenge chiti handizvo unenge chiti hai ari kuti handizvo avo haazivi zvaanoita kwete maticha haana mari vari kuda mari maticha taungana ndoro unofanira kuzwisisa zvido zvevanhu Obed Masaruri neamalgamated drug teachers of Zimbabwe wauri kumira pachokwadi
vana mukoma tanonoka wandi pastudio 7 apo makadii zvenyu ndokutendai nenhau dzamunotipa dzechokwadi murambe makadaro ndokumbirawo mundisvitsire mashoko ayo kumurume uyo anonzi Ndoro uyo ari kutaura zvepamusoro pamagnetic rural teachers union mubvunzei kuti iye mari yaari kutambira payslip yake inoenderana here nemurayiridzi kana kuti ivo vari kungodya vachiguta vokosa varayiridzi kuti shandai chete pasina cheuviri
ini ndini Lucas Kwenzi here ndaida kumbotaurawo zvangu pamusoro pe nyaya yakanga iri kutaurwa nemutauriri wemdc eya vamwonzora navamwonzora vacho vachiti vari kuda kuitipa mabai election iwayo vari kuuya vashandise zita rekuti mdc alliance izvi zvega izvi zvobva zvaratidza kuti vanhu havasi kuda kutungamirira vanhu asi kuti vari kuda kuvhiringidza vanhu zvega izvi akutoratidza vana vezimbabwe kuti uwo haazi mutungamiriwo
inini ndinosendera pamusika ambara ndiri kukumbira kuti mashoko angu aya akwanisa kusvika dai zvaigona kumutungamiri wenyika kuti pambari pamusika apa pane musika une varimi vari kupa nyika mari kana kuti kanzuru mari chikumbiro changu dai zvichigona vambotariswa vari kutengesera mumadhaka unotyisa mugwagwa wavo wekuti usvike pamusika chete ipapa kubva pagedhi remusika dai zvaigona kumbovagadzirwa kana 100 meters zvadzo makomba ari paanotyisa kuvanhu vari kusenza vachiburitsa mari zvechipiri mune vanhu varimo mumusika imomomo vanhu vonzi mapurisa asi vasiri mapurisa ekanzuru vasiri mapurisa ezeterapi vamwe vanoti manebout asi vamwe vanoti vane ukama nemisangano zambe vanhu ivavo vanotambira mari mazuva ese kuvarimi zvinopa kuti varimi vasape mari kukanzuru vachitonyora vanhu ivavo vane nhamba yakawanda inosvika kuma20 vanhu ivavo mumwe nemumwe anovavarira kuti dai aenda kumba kana ne$10-$20 mumwe nemumwe akawana 2020 vari 20 kuva kuti 400 panopera mwedzi kuva kuti kanzuru ingabirwa mari inosvika kuma12,000 mubvunzo wangu uri kuti vari kuzivikanwa here nehurumende vanhu ivavo ndiani akavapinza basa iroro
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombochienda kumakwikwi enhabvu eAfrica Cup of Nations kuCameroon Zimbabwe ichatamba neMalawi nhasi nenguva dza 6 o'clock manheru Zimbabwe time yezvinoi zvakabuda mumitambo yane zuro musi wechina Cameroon 4 Ethiopia 1 Burkina Faso 1 Cape Verde 0 kunze kweZimbabwe ichitamba neMalawi nhasi imwe mitambo yanhasi yakamira seizvi Senegal ichatamba neGuinea Morocco ichatamba neComoros uye Ghana ichatamba neGabon muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica
Dare repamsoro soro mu America re Supreme Court nezuro rakamisa chirongwa chaidiwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden nehurumende yavo chekuti makambani makuru ane vashandi vanopfuura zana avone kuti vashandi vavo vabaiwa nhomba yeCovid-19 kana kuti vavhenekwe kana vaine utachona hwecoronavirus svondo roga roga. Mutongo uyu wagojesera va Biden mukushanisa kwavo masimba ehurumende mukurisana nedenda recovid-19. Va Biden vakaudza vatori venhau kuti havasi kufara nezvabuda mudare repamusoro sezvo vari kuedza kuchengetedza upenyu hwevanhu. Tabata zvakare unyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatiudze zvizhinji zvakakomberedza nyaya iyi.
Zvine zvimosva muno muAmerica Supreme Court ratura mutongo wekuti iwo hurumende yava Biden ichiburikidza nebazi reOSHA Occupational Safety and Health Agency kuti rakamasimba ari kushandisa ekusungira makambani ane vanhu zana neanoraudzira kuti vange vachitestwa kana kuti vange vachiongororwa pasvondo pega pega kana zuva rega rega nekuda kwekuwanda kwecovid-19 masimba akawandisa anopfurikidza masimba akapiwa bazi iroro necongress kana kuti neparamende yemuno. Asiwo zvakare tingada kuti titaure kuti Supreme Court yataurawo zvakare kuti hurumende yaBiden ine simba kana ine kodzero rokushandisa masimba iwayo kana kuti medical instructions dzakapiwa neOSHA idzodzo kunzvimbo dzinokodzera kunge dzichishandisirwa masimba iwayo.
Nzvimbo dzinogona kushandisirwa masimba aya dzingaita sedzipi?
Mapazi ehurumende ese anogona kusungirwa kuti vanhu vese vanosenzera hurumende vange vaka testwa kana vakaongororwa kuti vane COVID-19 here. Kana vasingakwanisi kuti vange vachibayiwa vanosungirwa kunge vachitestwa nguva yega yega kuti vaoneke kuti havana utachiona here. Uye zvekare Supreme Court vataurawo zvakare kuti hurumende ine masimba kana kuti ine kodzero yokupa zvigaizvo zvekuti kumakambani even maprivate company ane vanhu vanosenza zvinogona kupinza vashandi vavo munjodzi kana kuti vanhu vanobatsirwa nezvinoitwa nemakambani iwayo munjodzi semuenzaniso makambani anogadzira zvekudya, makambani anotengesera vanhu vanenge vakawanda munguva imwe chete anenge mawarehouse kana masupermarkets. Hurumende ine simba kana kutiburikidza nebazi reOSHA ranzi kuti yataura kuti inokwanisa kushandisa masimba iwayo kusungira kuti makambani iwayo ange achimanikidza vashandi vavo kuti vaongororwe vaonekwe kuti havana utachiona here.
Dr. Guni, zvatongwa neSupreme Court izvi zvichabata sei mashandiro anoita makambani aya nevanhu vavo kana tichienzanisa nezvinodiwa nehurumende yava Biden?
Tinoona sekuti kana takatarisa kuutano izvo zvirakanaka zvichatobatsira makambani aya nekuti kupayiwa kuri kutaurwa uku hurumende yava Biden yakataurira dare reSupreme Court haisi kusungira kuti makambani ange achibhadhara kubayiwa kwevanhu ava, iri kuti iyo inoprovida kana kuti ndiyo ichabaya vanhu vese ava mahara. Saka hapana chirasikirwa nemakambani aya kana achizonzi avaritidzire vashandi vavo kuti vange vachibayiwa. Saka zvinobatsira kuti makambani aange achitira kuti vashandi vavo vange vari safe, basa ravo rirambe richienda mberi, iwo makambani achiprodusa zvaanofanira kuprodusa achiramba achienderera mberi.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu munyika vachiri kutambura zvakanyanya kunyange hazvo World Bank richiti upfumi hwenyika hwakakwira gore rapera. Nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinoti hapana mutemo unorambidza mapato maviri ane zita rimwe chete kuti akwikwidze musarudzo. Dare remuAmerica reSupreme Court rarambidza hurumende kuranga makambani makuru ane vashandi vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19. tashika kumagumo echurongwa chedu cha nasi ivai nesu zvakare manheru anasi apo tichikupai zvedzimwe nawo dini chanonoka wande ndiri muWashington DC ndichitimo.